zvino zvinokandamadza kuti tinoona kuti sangano reApex Council ndiro rava Zimbabwe Confederation of Public Service Sector Trade Union. Izvi zvino zvinokandamadza. Chokutanga chatinoda kutaura ndechekuti kuti vanhu vaite confederation vanotanga nemafederation. Saka dambudziko guru riripo ndokuti hatizive kuti mafederation avakaita ndeapi, uyezve kuti vakakonsulta vanani kuti vazouya neconfederation yavataurai. Saka zvinhu zvinotikandamadza, zvinhu zvinosuwisa, ende zvinhu zvatanga tisingatarisiri isu seprogressive teachers union of Zimbabwe, nokuti hatisati taona paita federation yekueducation iyo inozoita nao subscribe to a confederation. Saka tinoona sokuti vakakurumidza kumedza kusenga kuchada, uyezve zvinhu zvisina punduso, zvinhu zvisina support yemafederation, nokuti mafederation acho haasati avako.
Zvii zvikuru zvamuri kushoropodza imi sesangano reptuz?
Chikurukuru chinonyadzisa paconfederation ichi ndechokuti avo vaitungamirira Apex Council vanhu ava vakazvigadza. Saka kana tichiita confederation, hapana munhu anozvigadza. Munhu anonogadzwa necongress. Zvaifanira kunge zvakabva atinoti mamembers from affiliates ari mafederations. Ounza mamembers maaffiliates emafederation kuconfederation kuchiitwa congress. Kosarudza anotungamirira congress yacho. Saka apa kutamba namadhaka pasina mvura. Asi chatinongoona chete ndechokuti zvinenge zvine blessing reministry republic service labor and social welfare, nokuti hapana paizosvika apa pakuregister confederation muchiwande kunge zvanga zvisina support inobva kuministry of public service labor and social welfare. Saka apa igorila ofe iri kutambiwa nevanhu vanga vachilida Apex Council vakaenda negweseri vachichema kuhurumende kuti chitionai kuti taita confederation kuti tigare tine zvinzvimbo, nokuti term of office iri yakapera. Apex Council yakaenda for more than 2 terms, iyo yaifanira kungoita makore maviri chete, yanga yava mugore rechi5 pasina kana chatingati legitimate renewal yeleadership yaApex Council.